Chitsauko 38. Akagadzira atari yekupisira zvibayiro yemubaya mondoro. Yakanga ine mativi mana akaenzana. Yakareba makubiti mashanu. Yakafara makubiti mashanu. Uye yakakwirira makubiti matatu. Akabva agadzira nyanga dzayo pamakona ayo mana. Nyanga dzayo dzakanga dzakagadzirirwa pairi. Chiri chinhu chimwe chete. Akazoyisa yese mhangura. Pashure paizvozvo akagadzira midziyo yese yeatari. Migomo, mafoshoro, ndiro, maforogo nemidziyo yekuisira madota. Akagadzira midziyo yayo yese nemhangura. Akagadzirirawo atari sefa. Yakaitwa nemhangura yakarukana-rukana pasi pemupendero wayo. Ichisvika nechepakati payo. Akaomba marini mana pamakona mana pedyo nesefa yemhangura kuti abate mapango. Pashure paizvozvo akagadzira mapango emubaya mondoro akaaisa mhangura. Akabva apfekera mapango acho mumaringi aiva kumativi eatari kuti ashandiswe kuitakura. Akagadzira atari yacho yakaita sebhokisi remapuranga rakavhurika. Akabva agadzira mudziyo wemhangura wekuisira mvura yekugeza. Nechigadziko chawo chemhangura. Akashandisa magirazi evakadzi vakanga vakarongwa kushumira pasuo retende rekusanganira. Akabva agadzira chivanze. Kurutivi rwakatarisa kumaodzanyemba rwechivanze. Akagadzira makete nanorembera. Akagadzirwa nejira reshinda chena yakakoswa. Akareba makubiti 100. Paiva nembiru 20. Nezvigadziko 20 zvemhangura. Uye zvekukochekera zvembiru nezvekuzvibatanidza nazvo zvaiva zvesirivha. Uyewo kuchamhembe kwaiva nemakete anorembera akareba makubiti 100. Mbiru dzavo 20 nezvigadziko zvadzo 20 zvaiva zvemhangura. Zvekukochekera nezvekuzvibatanidza nazvo zvaiva zvesirivha. Asi kurutivi rwekumavirira makete anorembera akanga akareba makubiti 50. Paiva nembiru 10, nezvigadziko zvadzo 10, uye zvekukochekera nezvekuzvibatanidza nazvo zvaiva zvesirivha. Rutivi rupfupi rwakatarisa kumabvazuva rwaiva makubiti 50. Kurudyi rwepekupinda napo, paiva nemakubiti 15 emakete anorembera, aine mbiru 3 nezvigadziko zvitatu. Uye kuruboshwe, rwepe kupinda napo muchivanze, kwaiva nemakubiti 15 emakete anorembera, aine mbiru 3 nezvigadziko zvitatu. Makete ese airembera, achitenderera chivanze, akanga akagadzirwa nejira reshinda chena yakakoswa. Zvigadziko zvembiru dzacho zvaiva zvemhangura. Zvekukochekera nezvekuzvibatanidza nazvo zvaiva zvesirivha. Uye mbiru dzacho dzakanga dzakaiswa sirivha nechepamusoro padzo. Uye zvekusungisa mbiru dzese dzechivanze zvaiva zvesirivha. Keteni repekupinda napo muchivanze rakanga rakarukwa neshinda yebruu, shinda yepepuru, shinda tsvuku nejira rakagadzirwa neshinda chena yakakoswa. Rakanga rakareba makubiti 20 uye rakakwirira makubiti 5. Rakaenzana nemaketeni anorembera echivanze. Mbiru dzacho ina, nezvigadziko zvadzo zvina, zvaiva zvemhangura. Zvekukochekera zvadzo, nezvekudzibatanidza nazvo zvaiva zvesirivha. Uye nechepamusoro padzo, dzakanga dzakaiswa sirivha. Hoko dzese dzetende retebhenikeri, nedzechivanze kumativi ese, dzaiva dzemhangura. Zvinotevera. Ndizvo zvinhu zvakashandiswa pakugadzira tebhenikeri. Iyo tebhenikeri yechipupuriro. Izvo zvakanzi naMozisi zviverengwe. Sebasa revarevhi vaitungamirirwa naItamari, mwanakomana wemupristi Aroni. Bezareri, mwanakomana waUrai, mwanakomana waHeri, wedzinza raJudha, akaita zvese zvakanga zvarayirwa Mozisi naJehovha. Aiva naOhoriabhi, mwanakomana waAhisamaki, wedzinza raDhani. Aiva mhizha. Aigona kumenda nekuruka neshinda yebruu, shinda yepepuru, shinda tsvuku neshinda chena yakanaka. Goridhe rese rakashandiswa pabasa rese renzvimbo tsvene rakanga rakaenzana negoridhe remupira unovheyeswa matarenda 29 nemashekeri 730 anoenderana neshekeri renzvimbo tsvene. Uye sirivha yevaya vakanga vaverengwa muungano yaiva matarenda 100 nemashekeri 1775 anoenderana neshekeri renzvimbo tsvene. Munhu mumwe nemumwe akanga akaverengwa aiva nemakore 20 zvichikwira akauya nehafu yeshekeri raienderana nehafu yeshekeri renzvimbo tsvene, uye vese vaisvika 603,550. Zvigadziko zvenzvimbo tsvene nezvigadziko zvekateni zvakagadzirwa nematarenda esirivha anosvika 100. Zvigadziko 100 zvakanga zvakaenzana nematarenda 100, tarenda rimwe richigadzira chigadziko chimwe chete. Achishandisa mashekeri 1775 akagadzira zvekukochekera zvembiru akaisa sirivha nechepamusoro padzo akadzibatanidza. Mupiro wemhangura waiva matarenda 70 uye mashekeri 2400. Akashandisa mupiro uyu kugadzira zvigadziko zvesuo retende rekusanganira, atari yemhangura, sefa yayo yemhangura, midziyo yese yeatari, zvigadziko zvese zvechivanze, zvigadziko zvepekupinda napo muchivanze, nehoko dzese dzetende retebhenikeri, nehoko dzese dzetende rechivanze.